Have a great day.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 11 Nyamavhuvhu August 2021. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reZimbabwe Heads of Christian Denominations rinoti harisi kunzwisisa kuti sei pasina ati asungwa zvichitevera kufa kwaMemory Machaya. Matare okurudzirwa kutonga mhosva achishandisa madande mutande. MuAmerica, gavhina vedunhu reNew York vanosiya basa mushure mokupomerwa mhosva dzokubata-bata vanhukadzi pasina kubvumirana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere checovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvitatu zvine mazana mapfumbamwe ane makumi mashanu 3950 zvichitevera kufa kwevanhu makumi matatu nemumwe 31 nezuro. Vanhu mazana mana nevashanu 405 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu muZimbabwe vabayiwa nhomba yekutanga yokudzivirira covid-19 vave miriyoni imwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe ane gumi nezviviri zvine mazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nevaviri 1,912,592. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave miriyoni imwe chete nezviuru makumi matanhatu nechimwe chine mazana maviri ane makumi matatu nevasere 1,061,238. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga covid-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru zana rine gumi nezvinomwe zvine mazana maviri ane makumi mashanu nevasere 117,258. Vapora munyika vachiita zviuru makumi mapfumbamwe nechimwe chine mazana mana ane makumi mapfumbamwe nevapfumbamwe 91,499. Sangano revakuru vemakereke reZimbabwe Heads of Christian Denominations rinoti harisi kunzwisisa kuti sei pasina ati asungwa pamusoro pekufa kwemwanasikana Memory Machaya mazuva mana mapurisa aziva nezvenyaya iyi, pamwe chete nekuziva mazita evanhu vane chekuita nenyaya iyi kusanganisa anonzi ndiye akange ari murume waMemory. Memory Machaya uyo akange aine makore gumi nemana akafa mwedzi wapera achiedza kusununguka. Zvinonzi akachengetwa panopindirwa kereke kuMarange ambai vake vasingazivi uye rufu rwake rwakavanzirwa mapurisa. Mugwaro ravo kuvatori venhau, Zimbabwe Heads of Christian Denominations inoti makereke ose anofanirwa kubvuma kuti mumakereke mune zvizhinji zvinonetsa zvinoda kugadziriswa. Vanoti makereke anofanirwa kurega zvekuviga mazita evanhu vanenge vakanganisa kana kupara mhosva. Munyori mukuru weZimbabwe Heads of Christian Denominations Reverend Dr. Kenneth Mtata Rauda Studio 7 kuti sangano iri rinokurudzira Zimbabwe Republic Police kutaurira vanhu zviri kubuda kufereferta kwavo nyaya iyi uye nokuzivisa vanhu kuti akakonzera rufu rwamemori asungwa here. Zimbabwe Heads of Christian Denominations inokurudzira kuumbwa kwechikwata chevaongorori vakazvimiririra kuti vatarise nyaya dzose dzekumbunyikidzwa nokushungurudzwa kuri kuitwa madzimai nevanasikana mumakereke. Mufundisi Mutata vanoti umwe musangano uchaitwa ndewe kumisa dzimwe tsika dzinoitwa mumakereke dzisati dzichaenderana nenguva dzemazuva atigere ano.
Tsamba yanyogwa neZimbabwe Heads of Christian Denominations yakatarisana nenyaya yemwanasikana memori akafa panguva yekuda kuti abatsigwe mwana iye wanga ari mwana mudiki ane makore 14. Itsamba inogamuchira kuti hongu nyaya iyi yakaitika kukereke yeJohani Marange Apostolic Church. Asi inyaya inotsvaka zvikuru kuti kereke dzose dzigamuchire kuti kune dambudziko kumakereke nokuti kunyangwe nyaya iyi yabuda kukereke imwe chete but nhau dzokumbunyikidzwa kwavanasikana nemadzimai mumakereke nenzira dzakasiyana-siyana inyaya dzaonekwa kuti dziriko.
Semakereke zvoitwa sei mufundisi Mutata?
Chokutanga, chechi pachayo inofanira kuti itendeuke pamusoro pechivi chikuru chakadai chiri kuitika mukati memakereke nezita raKristu. Makereke agokurudzigwa zvekare mugwaro iri kuti havafaniri kuviga mazita evanhu vari kuita zvinhu zvakadai zvinonyadzisa zviri kuonekwa zvichiitika mukati memakereke imomi nokuti zvinozikamwa kuti zvinhu zvakadai zvichiitika mumakereke. Dzimwe nguva makereke anovanza anokurudzira madzimai nevanasikana kuti kana nyaya yakadai yaitika vaivanze vasairipota kumapurisa.
Semakereke mapurisa munoda kuti afambise nyaya iyi sei?
Zvakakosha zvikuru kuti tizive kuti mapurisa ari kutora seriously here nyaya iyi nokuti vanofanira kubudisa pachena progress yavaita kuti vari kusunga vanhu vari kuparadza mhosva idzi pasina kuvanzwa kwezviri kuitika ndokuti vanhu vagutsikane kuti mapurisa ari kutora nyaya iyi seriously.
Zimbabwe Heads of Christian Denominations inotarisira kuti paitwe chii panyaya iyi?
Panoda kuti paitwe ongororo yakakura yenyika yose kuti vanasikana nemadzimai vari kubatwa sei mukati mezvechitendero uyezve magariro enetsika dzedu nokuti tiri kuona kuti zvinhu izvi zvinenge zviri kuitika kakawanda mukati mezvitendero uyezve mukati netsika dzavanhu vokwedu.
Imimivo sevemakereke muchaiteivo pamusoro penyaya yamemori machaya?
Makereke achaenda mberi nokutaurirana nekereke iyi yekwaJohani Marange seimwe yamakereke kuti patwe nzira yokuti denda iri ringarapiwa sei kuti zvinhu zvakadai zvisaramba zvichiitika uyezve tsika iyi ife. Ndo zvimwe zvemaresolutions kana kuti zvitenderano zvaitiwa nemakereke nenyaya iyi vawanda.
Avo vange vari munyori mukuru weZimbabwe Heads of Christian Denominations Reverend Dr. Kenneth Mutata vari parunare kuHarare neStudio 7. Mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe, Dr. Israel Murefu, vanoti kunyangwe hazvo hurumende iri kudzika mitemo yezveupfumi yakanaka pachitariswa zvakaturwa negurukota rezvemari uye gavhuna weReserve Bank of Zimbabwe, pachikuda kugadziriswa musiyano mukuru waramba uripo pakati pemutengo wedhora rekuAmerica pamusika wemari yekunze webhanga guru kana kuti foreign exchange auction nepamukoto. pamugoto dorare ku America riri kutengwa nemadhora emunyika anodarika zana nemakumi mashanu kana kuti $150 zvichienzaniswa nemadhora makumi masere nemashanu kana kuti $85 kumusika weRBZ. Vachiparura urongwa hwavo hwemafambisirwo emari hwepakati pegore zvodrapera, vamangudya vakati vari kuisa mari yekunze yakawanda kumisika yeRBZ zvichipa kuti pashaye anoita chidokwa dokwa chekuenda pamusika wemukoto. Vanotiwo vakawana imwe mari yekuita izvi kubva kubhanga rinokuretesa mari reAfrican Export Import Bank. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata Dr. Murefu akatanga nekuvabvunza kuti seva mabhizimisi vari kuona sei urongwa hwekufambiswa kwemari hwakaturwa nagavhuna weRBZ Dr. John Mangulya.
Maonero atiri kuita mid-term monetary policy statement ndeyekuti yakanaka, iri positive, iri kupa yatingati policy consistent, kureva kuti hapana zvakawanda zvakanyanya kusandurwa kubva kune zvakanga zviripo. Vari kuedza kuti zvanga zviripo zvirambe zvichienderera mberi. Tiri kuona kuti money supply iri under control, nokuti money supply iyo ndiyo inokonzera zvinhu zvakafanana neinflation, ndiyo inokonzera kuti exchange rate itize. Saka tiri kuona kuti money supply iri under control. Tiri kuona zvakare kuti interest rates asiwa akati simukei ari pamusoro.
Sei izvozvo zvakakosha
kudzivirira yatinoti speculative borrowing, nokuti kune vanhu vanogona kukwereta vachida kuita zvemusika mutema. Ivavo havazogone kuzviita nokuti mari inenge isingangowaniki wanikwe. Chatiri kukurudzira, chatingada kuona ndechekuti dai mari yedu yaramba ine mutengo wayo, inflation tiri kuona iri kudzika, annual inflation asi tiri kuona kuti month on month inflation yakati simukei, kana iri pamusoro pe 2% tinoona se yakati simukei.
Ingafanira kudzika ichienda papi chaizvo?
Dai month on month inflation ikadzika kuenda pasi pe 1 zvinotiitira zvakanaka. Tinoonawo zvakare kuti zvinhu zvakafanana neiyo money supply yatataura zvakagadzirika. Tinoonawo zvakare kuti exchange rate yedu pari zvino yakamira zvakanaka, asi chinofanira kugadziriswa igepu riri pakati peofficial exchange rate yatinoti auction rate neparallel market rate, nokuti parallel market rate inenge iri kusimuka iri kutiza.
Iri pachi pari zvino pane zvamuri kunzwa?
Yakutambira kuma 140 150 uko kwanyanya kuita kumusoro. Dai pawanika nzira yekuti gap riripo pakati peparallel market neofficial market ridonhe, rikapera gap iroro, tinoona kuti nyaya dzeinflation nedzeexchange rate dzinenge dzagadzirika, tinenge taane yatinoti stability.
Sei izvozvo zvakakosha?
Kana stability yapo, zvinoita nyore kuti mabhizinesi akwanise kuplana, mabhizinesi akwanise kubhajeta, mabhizinesi akwanise kuronga kana kuita mafocus for the future. Saka izvozvo zvikagadziriswa, tinoona kuti zvinhu zvedu zvinofamba zvakanaka. Ndofunga kuti pari zvino izvi paitika yatingati policy consistency ndo yatinoda kuona. Tinoda kuti pagadziriswe chete zvinhu zvinenge zvaipa, zvinenge zvakanaka zvosiyiwa zvakadaro.
Mutungamiri wesangano revashandi reEmployers Confederation of Zimbabwe Dr. Israel Murefu vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Sangano relo Society of Zimbabwe rinoti riri kukurudzira kuti hurumende ifungisise pamusoro pemhosva dziri mumatare kuti dzitongwe pachishandiswa madande mutande. Sangano iri rinoti kuramba mhosva idzi dzakaturikwa nekuda kwecovid-19 kuri kuita kuti nyaya dzisati dzatongwa dziwandise, uyewo kuti vanhu vachorerwe kodzero dzavo. Mutungamiri wesangano iri Wellington Magaya vanoti dzimwe nyika dzakaita seSouth Africa ziri kufambisa mabasa emumatare kunyangwe hazvo nyika idzi ziri pasi pemutemo welockdown. Vamagaya vanoti vakabvira kare vachikurudzira vakuru vematare kunyanya mutongi mukuru wematare edzimosva vaLuke Malava kuti vakasike kutora matanho sezvo denda recovid-19 richaramba riripo kwenguva refu. Asi vamagaya vanoti hapana chati charatidza kuti kurudziro yavo yakatambirwa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna vamalava divi ravo panyaya iyi kanavo gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 na vamagaya pamusoro penyaya iyi.
Chokwadi takabvira kare tichingokurudzira vakuru vematare nyanyayo Chief Justice Luke Malava kuti mamiriro aita zvinhu munyika ndeyekuti coronavirus icharamba ichingouya and zvatanga tichiona ndezvekuti panongoita yatingati wevhi inouya matare amira kushanda. So takavakurudzira tikati zvekuita zviripo matare anokwanisa kushandisa dande mutande kuti nyaya dzizwikwe. Zvino zviri kuitika kune dzimwe nyika kunana South Africa tinotoona tichotera nyaya dzavo tiri kuno.
Saka pamakataura navo vakatambira sei kurudziro yenyu?
Patakataura navo vakataridza kunge vari kutambira kurudziro yedu, asi hapana chatataona chaitwa kuti kurudziro yedu iitwe. Saka tinoramba tichingovakurudzira zvakare kuti vatarise nyaya iyoyi, nekuti chokwadi ndechekuti kutongwa kwenyaya kwatomira ende hachisi chinhu chakanaka nyika yeZimbabwe.
Saka matinoona here mhinduro kubva kumashoko enyu yamakatumira?
Takaita musangana avo vakativimbisa kuti vachazvigadzirisa. Tikazovanyorera futi mwadi mwedzi yapera iyo tichivakumbira kuti vatarise nyaya iyi, asi chatiri kuona chekuti hapasina chati chaitwa nekuti matare akangovharwa. Izvozvo ari kungonzwa nyaya dzinoda kunzwikwa nechimbi chimbi nenyaya dzechibatiso chete ndo nyaya dzakaziri kunzwikwa. Saka hapana chatatitanzwa. Mukutaura kwedu navo vanoti ivo vari kuisa zvinokwanisa kuti matare ese anga achikwanisa kuitwa padande mutande, but tichiri kuti chirongwa chavo chavari kuita icho chakanaka ende chirongwa chichatora nguva refu ende chida mari yakawanda inogona kunge isipo pari nhasi. But chatiri kuvakurudzira ndechekuti vashandise dande mutande zvinhu zviripo zvisingadi mari yakawanda, zvisingadi kana kadziro yakakura sitereki. Saka vakakwanisa kuita izvozvo nekukasira, vanenge vabatsira vanhu vese, vanenge vabatsira nyika, vanenge vabatsirawo isusu tinoshanda kumatare.
Avo vange vari mutungamiri weLaw Society of Zimbabwe vaWellington Magaya vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Nepenyuro yeZBC News inoti bazi reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika, US State Department, razivisa mazita evatungamiri vaviri vevarwi vechimoslem vanopfurikidza mwero vari kurwisana nehurumende yeMozambique mudunhu reCabo Delgado. State Department inoti varume ava ndi Bonomade Machude Omar, anozivikanwavo nerekuti Abu Sulafia Muhammad, umwe wacho ari Abu Yasa Hassan. Pazimlive.com kambani yemoto yemagetsi yeZesa inoti pane zvakakanganisika panogaiwa magetsi kuwange zvakakonzera kudzikira kwemoto wemagetsi munyika. ZESA inoti ichange ichigaya moto wemagetsi mushoma kusvika zvinhu zvagadziriswa kuwange. Chronicle rinoti amai Jane Ngwenya vacharadzikwa paHeroes Acre muHarare nemusi wemugovera. Amai Ngwenya vakashaya nemusi wechina chapfuura vakaremekedzwa neugamba hweZimbabwe. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kutika, 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 kutika. Sando kusitio 7 Sando dzenyu vana mukoma Jonga kandimire vana mukoma Blessing Zulu nana vese vese vanobata vari kusitio 7 varume Sando dzenyu tiko kupai nechirarama ne basa ramuri kubata rakakura chaizvo makwanisa kuti buritsira zvakanga tisingazive kuti mari ye COVID yakadyiwa avana vanga vaende kujeri chokwadi chakanaka chokwadi kana vamunangagwa vachida kutonga Zimbabwe zvakanaka president yedu yamunangagwa vachida kutonga Zimbabwe zvakanaka ngavasunge wesa kutodya mari yeZimbabwe vana veZimbabwe tichitambura kugara muno masango matiri muno matifare toda kutogara kumusha kuZimbabwe indetwa Nixon filiat in rumu no South Africa Limpopo province Fiando Studio 7 mukumberi kumberi Studio 7 kwakanyanyisa namukoma Kariata hai makanyanyisa saka tisingazivi kuti hurumende yakatoisawo mari inobatsirawo vaimbi nevanotambura nezvirema vakomana here vakomana vanhu kudya mari zvakadaro here vakomana president ngavasunge vana vanga vatosungwa vese vasungwe saka Zimbabwe iri kudzokera kumashure ndatenda zvangu pamberi neStudio 7 pamberi neStudio 7 Sando kuti ka paStudio 7
vana veZimbabwe makadi zvenyu nevashamararo vedu venhepfenyuro netipa nhau dzekuti timuke mujira ratoita kafukidziwa muZimbabwe rokuti tisaona zvezvichiitika nokuti nhepfenyuro dzose dziri munyika medu anongova mazita dzedzingoti taudzwa zvechimurenga hatingadziteereri idzodzo nokuti nyika yawa tingotaura zvechimurenga izvi
tinokutendai vahwande vajonga nenyudzi dzamunotipa inini hangu ndiri kutaura ndiri kuno kubotswana tinoshamisikawo negavhumendi yedu vedu yekuti vari kuti vari kuda kuunganidza mari inosvika 100 something billion yecampaigning shuwa mukaenda kunyika kwedu mukatarisa marodzi atinawo akaparara makomba oga mapoto ndiri kutaurawo kudai zvino mukaendawo kubhinga Siyabhoa Road bridge rakafa 2019 kana nhasa risati ragadzira bridge iroro but ndo bridge rinotodarika mota handii ndo pamunoona kuti vanhu ava vane havana kana chido chevanhu vanongoda kuzha kwavo chete vanhu ngatisvinurewo bhinga uko ngatisvinurewo ngatitariseiwo kuti vanhu ava taneta navo
Indians savi. Hey! Hama dzangu, Zimbabwe imbofi yakanaka. Zimbabwe tinotongwa nekutongwa kwechidziviriri chana Smith. Munorangarire kuti nguva yamuzorewa, muzorewa achitonga Zimbabwe. Ndachiri kuti zvakare, asi pane chiri kuzorangarira. Muzorewa akambotaura munyaya yekuti munhu mutema anhu lasadza nembeva. Achipedza sadza nemupeva nemupeva chete haana zvimwe zvaanofunga munhu muZimbabwe kundiko kudya sadza nemupeva ndiwo matorogo atoiwana vanhu vanotunga nyika yedu iyo kuti vanhu vemuZimbabwe atifunga takanyepegwa makore mangana ende tiri kungonyepegwa shungu wangu acho kuti munangagwa unoigadzira nyika unoinaga unoigadzira nyika kupi asi munhu akangoita chimwe chinzvimbo chidiko mumavillages ngadzisi vana munangagwa vabvisi nyenye yekuti vanhu vemuZimbabwe handidi hangu ndii takapusa ndaita sekuda kutuka vanhu asi vanhu vemuZimbabwe chaiyo pfungwa dzavo ndidzisingashandi ndidzi dzisingati zvakanaka vanhu vemuZimbabwe pfungwa dzedu ndisinovaisa zvivanhu tiudzwa nhema uye zvakare kuzoti takufara zvokungopona madhona hatishandi zvokuzvishandira takufara kungopiwa wako haistadi saka vanhu vemuZimbabwe rei ndinofunga kuti nguva regai timbogara takadaro isu vari
pastudio 7 apo makadini ana mukoma tanonoka vande inini zvangu ndiribo ndinonzi Johnson ndiri pano parastinbeka zvaana munangagwa izvi zvepoland izvika varume ava varatidzwa kuti vakundikana kutonga nyika zvachose vanotengerana motikari dzinodhura asi mapurisa patara hazvina maambulance uku ndokukundikana tichingokurudzirana vana veZimbabwe tipa 2023 ya 2023 vachamisa muofisi tazviona hurumende zvanopfefu navanangagwao havana zvido zvevanhu vanoda kuzvibutisa vona pachavo vegana ana tagwirei yao uori too much asapana kana uri kukandwa mujeri nekuda kweuori ndatenda hangu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Gavhuna wedunhu reNew York vaAndrew Cuomo nezuro vakabva pachigaro mushure mokupomerwa mhosva nevanhukadzi gumi neumwe. Madzimai aya anoti vaCuomo vaivabata-bata muviri nedzimwe nzvimbo pasina kubvumirana. Zvondo rapera weta guru redunhu reNew York amai Leticia James vakabudisa zvavakawana muongororo yavakaita pamusoro pavaCuomo nemhosva dzavari kupomerwa. Amai James vakati vakawana mhosva zhinji dziri kupomerwa vaCuomo dziri dzechokwadi. Izvi zvakakonzera mutungamiri weAmerica ari mutungamiri weDemocratic Party vaJoe Biden kuti vakurudzire vaCuomo kuti vachibva pachigaro. Chizvarwa cheZimbabwe chinogara muNew York vaWellington Ticharwa vaudza Studio 7 kuti vaCuomo munhu aizva basa rake uye vakaitira vanhu muNew York basa guru mukurwisana nekupararira kwechirwere cheCovid-19. VaTicharwa vanoti nyaya iyi haisi yekuti vaCuomo pane mhosva yavakapara asi kuti ndezvematongerwo enyika.
Ini handisi kupara nekuregedza basa kwaita Governor Cuomo kunyanya-nyanya panguva yakadai when Delta variant yatanga kurura kunyanya munzvimbo ino yeNew York.
Munofungei nemhosva dzavari kupomerwa idzi dzavasiyisa basa?
Ndinoona zvangu semaonero angu kuti nyaya yavo ine chekuita politics chakanyanya kudarika chemhosho chai yavanonzi vakapara. Ndakatarisa nyaya iyi ndinoti sei matare ezimhosva matare eAttorney General vaona vaCuomo varivo vari kunzi vane mhosva panyaya yakadai.
Asi vaTicharwa, madzimai aya ari kupa honorondo yezvavanoti zvakaitwa kwavari navaCuomo.
Chakambomisa ivo vanhu vacho vari kunzi vakabatwa zvisina kunaka makore 20 vasati vataura nyaya yavo chii. Chii chazonyanya kuita kuti nyaya iyi nhasi vachiti izvoni vaCuomo vakatibata nenzira isiriyo? Saka ndiri kuona zvangu pane politics dzakanyanya behind the scenes, chokwadi chichanyatsobuda pachena. But semutungamiri akanaka ka vaCuomo vabva vati aiwa hatingatambisi mari yenyika tichitsvaga mhosvo pasina, ini ndakumbozvisendeka parutivi mochiongorora zvenyu nyaya dzenyu dzabuda kuongorora, but chinhu chisina kundifadza kuregedza basa kwavaita. Mutungamiri akanga aripo vaDonald Trump vakapinda pamadzidzo akadai nyaya dzakadai, asi inyaya dzakangochetwa hadzina kutariswa kana kutaurwa nezvavo.
Saka makatarisa nyaya iyi munoti
varume? Ini ndiri kutaura ndakamirira kuboka revarume. Varume, zvekunyatsoregedza kuti tiri very vulnerable panyaya idzi dzesexual harassment. Nhasi munhu wanga uri kuseka naye muchitaura nyaya, muchimbundikirana, muchipanana mafriendly hug, anogona kuchinja maitiro ototanga kuti wakandibata nenzira isiriyo. Ndozvatiri kusangana nazvo zuva ranhasi. Saka isusuwo varume tikasave kefu tese tichanyudzwa nenyaya idzi nekuda kwemadzimai anogona kuve ari kupiwa mari kuda kuuraya karekita yeumwe munhu. Ndo zvandiri kuonai. It's just a plot of character assassination yemutungamiri wedu weNew York vaGovernor Andrew Cuomo.
Chizvarwa cheZimbabwe chinogara muNew York vaWellington Ticharwa vari parunhare muNew York neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reZimbabwe Heads of Christian Denominations rinoti harisi kunzwisisa kuti sei pasina ati asungwa zvichitevera kufa kwaMemory Machaya.
Matare okurudzwa kutonga mhosva achishandisa matande mutande. Gazve navedunhu renew york vanosiya basa mushure mokupomerwa mhosva dzekubata bata vanhukadzi pasina kubvumirana. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Chanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka.